Masangano aya anotive kunze vanoongorora sarudzo vakatononoka sezvo vaifanirwa kunge vave munyika mwedzi mitanhatu sarudzo dzisati dzaitwa. Mukuru weElection Resource Center kana kuti ERC vatawanda Chimini vanoti kukoka vemasangano ekunze kuti vauye kuzoongorora sarudzo hazvina kukwana kana pasina kunzwisisa kuti basa ravari kuzoita nderipi, inzvimbo dzipi dzavachaenda uye kuti ndiani ari kuvakoka. Vachimhini vanoti sangano ravo harisi kufara nedanho rehurumende rekuti bazi rinoona nezvekudyidzana nedzimwe nyika rive iro rinokoka vanoongorora sarudzo. Vachimhini vanoti gurukota rinoona nezvekudyidzana nedzimwe nyika inhengo yerimwe bato rinenge richirwira masimba musarudzo, nokudaro harifanirwe kunge richiita basa rezek.
Kuya kwemaobservers chinhu chakakosha chinokurudzirwa kune kwese kunenge kuchiitika nyaya dzesarudzo, asi kuuya kwavo kunofanira kunge kuchinyatsoongororwa kuti zviri kufamba sei, nekuti zvinobatsirawo kunzwisisa kuti basa racho ravachaita vasvika nderipi. Chakanaka chaitika ndechekuti zvava kunzi vese vanoda vari kupiwa mukana yekuti vauye, asi chakaipa nekukokwa kuri kuitwa maobservers aya, chekutanga ndechekuti kukokwa uku hakusi kuitwa neElection Commission rinova boka rinofanira kunge richizviita rakazvimirira rega kuudza vanhu ivavo kuti vauye, iri kuitwa neMinistry of Foreign Affairs. Zvinhu zvisati zvamboonekwa kuti Ministry of Foreign Affairs inonyora gwaro rekuti ava ndo vatiri kuda chete, ende regaenditsanangurewo.
Vachimhini vanoti vanoongorora sarudzo vanofanirwa kuuya munyika nguva iripo kuti vaone zvose zvinenge zvichiitika, kwete kuuya mazuva mashoma sarudzo dzisati dzaitika.
MaInternational observers vanobva kune dzimwe nyika vakatenderwa kunzi vauye usiku tisati tasvika zuva rekuvhota, hazvinyanyobatsira nekuti sarudzo haisi musi wekuvhota chete. Sarudzo mabasa ese atiri kuona achitoitwa izvi ike zvino, zvinoreva kunyoresa vanhu kuti vange vachidzovhota, zvinoreva kukampena kunenge kuchiitika, zvinoreva maprimary elections emapolitical parties, zvinoreva zviri kuitika munharaunda munogara vanhu.
Izvi zvinotsigirwa nemukuru weZimbabwe Human Rights kana kuti Zim Rights vaOK Machisa, vanoti vanoongorora sarudzo vanofanirwa kuuya munyika nekukurumidza kuti avo vanoda kuita mhirizhonga vatye, nekuti panenge paine vanenge vakavatarisa.
Uyezve zvinoita kuti vanotyora kodzero dzevanhu vasanyanye kudziita nokuti vanenge vachiona kuti takatariswa.
Vamachisa vanoti vanoongorora sarudzo vanofanirwa kuramba vari munyika kana sarudzo dzapera, nekuti pane dambudziko remhirizhonga mushure mesarudzo.
Uyezve kana election yapera vanofanira kuvepozve 3 months kusvika maelections, kana maelections akapera sanhasi tomboti vanofanira kugara 3 months varipo, nokuti tine dambudziko redzimwe nyika dzinozodya vana vayo, vana vavo, nenyaya yekuti vavhotera pasipo.
Vanoona nezvematongerwo enyika vapedzisai ruhanya, vanoti kuongororwa kwesarudzo kwakanaka chete kana vanoongorora vakauya nguva iripo uye vachienda kunzvimbo dziri kure, kwete kuongorora mumaguta sevanhu vanenge vachibva kacha.
Pasi pomuto ndopane mwongo ipapo, vanofanira kuenda pasi pesadza vondoseva, kuti vanyatsokuseva vanofanira kuenda pasi pomuto kuti vanobvongodza ipapo vanyatsokunzwa kuti muto unonaka sei. Vanofanira kuenda pasi vondosvika kuona kuvhileji kumusha mucha uku masoja akumboita nezvei, bhaloti rijiswa vanhu vari kuvhota zvakanhingira here.
Vari hanya vanoti dai zvaibvira vanoongorora sarudzo vasaongorore chete asi vapiwe simba rekugadzirisa zvinenge zvichikanganiswa. Vari hanya vanoti vanoongorora vanofanirwa kuongorora kubva mukugadzirwa kwemapepa ekuvhota, kusanganisira kufambiswa kwemanhamba anenge abuda musarudzo, kubva kwavhoterwa kusvika kune munhu achazivisa zvinenge zvabuda musarudzo.
Asi vasangoobserva taitoti dai zvaibvira vaita mamonitors, because pano musiyano pakati pemamonitors nemaobserver. Observer anongoona onyora pasi obva aenda, asi monitor anoona oona zvakaipa otozvigadzirisa ipapo.
Asi gurukota rezvemitemo vaZiyambe Ziyambe vanoti bumbiro remitemo rinopa masimba ekubvumira vanoda kuongorora sarudzo kuzek, asi haritaure kuti ndiani anofanira kuvakoka.
Bumbiro redu remutemo rinotaura iro kuti boka rinoona nezvesarudzo rezeki rinoita inonzi muchirungu accreditation yema observer. Bumbiro redu haritaure kuti ZEC ino invite ma observer. Bumbiro rakaita izvozvo nengari yezvinhu zvinenge zviri. Munhu akabva kunze kune dzimwe nyika achiuya muno, ZEC haigone kupachitsidzo chekuti ichamuchengetedza zvakanaka zvinoitwa nehurumende.
Vazihambe vasimbisawo kuti vanoongorora sarudzo vekunze havafanirwe kupindira mukufambiswa kwesarudzo.
Pane kusanzwisisa kunoitwa nevanhu maringe nezvinonzi observing nemonitoring. Kana munhu uchiuya kuzoobserva ukakokwa kunzi uya uzoonawo mwana wangu achiroora, hauna kunzi uya uzotaura kuti makandinzwa nani yamacharge aiite, munofunwa ucharge $20. Observer muoni. Kana anga apedza kuobserva otisawira, maitiro amaita kurodza kunodakadza. Asi pakati mazira andinoita zvinoitwa so, haape judgment.
Nezuro bazi rinoona nezvekudyidzana nedzimwe nyika rakakoka nyika 46 masangano 15 nevanhu vaviri kuti vaongorore sarudzo dzegore rino. Ndakamirira Studio 7 muchinhoi, ndini Arthur Chigoriwa.